vachitaura pamusangano wanga wakarongwa nestudio 7 nemedia center vagari vepachechi chegrowth point vanoti mugwagwa uyu waparara uye une dambudziko rakatanga apo hurumende yakati marori anotakura zvinhu zvinorema matani anodarika makumi mashanu kana kudarika haachabvumidzwa kudarika pabechnaf bridge vati marori ese anobva kusouth africa achienda kwamutare nemozambique ave kushandisa mugwagwa uyo usisina tara vati kambani yegreen fuels iyo ine chigayo chemagetsi munzvimbo iyi ndiyo imwe iri kuwedzera kuparadza mugwagwa uyu nemarori ayo anotakura nzimbe nezvimwe munzvimbo iyi mazuva ose mumwe mugari wemunzvimbo iyi amai clemens dube vati vazhinji munzvimbo iyi vari kurwara neguruva rinosimudzwa nemagonyeti mumugwagwa uyu
nyaya yemugwagwa uyo inopisa hasha dzakashata mugwagwa uyu wari kurodipenzirwe tu tarasikirwa ngevakawanda hama neshamwari dzapera mumugwagwa mubato bhanga rapedza mama dzedu
muzvina bhizimisi vapatrick makonzo avo vanotenga zvinhu zvavo kwamutare nekuchiredzi vati vanogara vachisangana nenjodzi mugwagwa uyu nekuda kwekuti hauna tara
kuti matraki abhii anofamba egreen fuel anosimudza dhasi rinoda kuma 10 minutes kuti risetide kwacho kuzoona mberi upenyu hwarasika murodhi hunopfuura 10 nekuda kwematsaona ari kuita nekuda kwerudziro matsaona anopfuura makukuvara kwevanhu vasingashaika havo vanopfuura 50 izvi ndiri kutaura ndichiti marecorded accidents asingarekodiwo hatikwanisi kuva nemapiga iwaya
vamakonzo vatiwo hurumende haina hanya nekugadzirisa mugwagwa uyu uye vanoona sekuti kambani yegreen fuels iyo ine magonyeti anofamba mumugwagwa uyu inofanirawo kugadzirisa mugwagwa uyu vamwewo vataura pamusangano uyu vatiwo vanoona sekuti kambani yegreen fuels inofanira kugadzirisa mugwagwa uyu sezvinoita mamwe makambani akaita setonga tulets iyo inogadzira mugwagwa munzvimbo dzainoshandira dzakaita sehippo valley netriangle kanzura wenzvimbo iyi amai wishes hama vemdc alliance vati kunyange hazvo kanzuru ichiedza kugadzirisa mugwagwa uyu makambani akaita segreen fuels anofanira kubatsira kugadzirisa mugwagwa uyu
chitsuri inini ndakamirira kanzuru ndiri kanzera kudai ndinotoshayiwa kuti ndotangira papi nenyaya yehurumende yacho nokuti inongotsikatsika kune inonzi green fuel kunoku iri muchitumbaeni wa 2016 iri kutoita mari yakawanda zvakanyanya yatinitishandisa rodzi iroro asi zvairi kubatsira tikuzvionawo iye ndiyo yakapera kuzobhenefita muno muerea medu isi tichitoona ichisvika ine varungu iri kambani huruhuru kudaro takatofunga kuti mugwagwa wedu izvozvizvi wakusinaka maizi
mukuru wesangano replatform for youth development vaclaris madhuku vati kubvira pakutanga kwegore rino paita tsaona dzinodarika makumi manomwe uye pafa vanhu vanodarika gumi nekuda kwekusamira zvakanaka kwemugwagwa uyu vamadhuku vayambira makanzura nenhengo dzeparamende dzemunzvimbo iyi kuti vanogona kubviswa pamabasa kana vakazagadzirisa nyaya iyi
vatungamiriri vatinavo makanzuro kana mamp vanobva kuvanhu saka vanopihwa zvichemo zvekuendesa mberi kupariamendi kana vachinge vatadza kupariamendi vanhu vanotaura vega vanosimuka vega isi toti inzwi iroro rozivikanwa ndo zvoita kuti kana zvisina kunge zvazoitika tinenge tiine marekodzi yekuti musi wakati takataura tiri pamwe chete kuti todawo kuti rodhi rigadzirwe
vamadhuku vati mumiriri wechipinge south vainoki porusingazi vainge vavavimbisa kuti mugwagwa uyu unenge wagadzirwa kusvika panguva ino asi izvi hazvisati zvaitika hatina kukwanisa kubata vaporusingazi pamwe nevegreen fuels kuti tinzwe mativi avo musangano uyu ndewekutanga waitwa kumaruwa nestudio 7 yakabatana nemedia center ndakamirira studio 7 kwacheche chekuchipinge south ndini godwin mangudya.